Urongwa weRBZ uhu unoreva kuti hakuchina zvainge zvoitwa nebhanga iri zvekutara mari inofanira kutengwa kana kutengeswa kwedhora rekuAmerica. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti mari inotengeswa pamusika uyu inotangira pamadhora zviuru makumi mashanu zvekuAmerica kana kuti 50,000 kusvika pazviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 500,000 US dollars. Mari yepamusoro-soro inenge yatengeswa mari nayo pamusika uyu ndiyo inenge yoshandiswa vhiki rose semari yekuchinja nayo madhora kana kuti exchange rate. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zviri kuitwa izvi zvinogona kushanda.
Auction yeRBZ nyaya yacho inyaya yakanaka kwazvo nekuti inoratidza kuti taakubva paya neinonzi fixed exchange rate. Fixed exchange rate yanga yakaipira iyo pakuti inenge iri price control yekuti munhu anomanikidzirwa kutengesa mari yake yekunze nemutengo unoda Reserve Bank. Kana yavapa auction sezvaakuitwa izvi zvinoratidza izvo kuti anenge ama market forces akudecida kuti mari yako unoitengesa nemari yakaita sei. Saka exchange rate yenenge yakuti inonzi floating exchange rate. Izvo zvinoreva izvo kuti even dzimwe mari dzakachiendawo kublack market dzeze dzichakwanisa kunge dzaakuya kuofficial market nekuti kunenge kwakubhadharwa mumarete anenge ari nani.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa neRBZ hazvina zvakanyanya zvazvinobatsira uye zviri pachena kuti akaroya Zimbabwe akazunza negona rose nekuti matambudziko acho rufuse rusingapore.
Tese tinoziva mashandire eauction. Kana vakamboenda kuauction yemotokari vaiona motokari dziriko, saka vaizoita mabhidha vaibhidha motokari dziripo. Saka isusu ina masituation na wiripo ndeyekuti kureserve bank uku hakuna foreign currency yacho yekuauctiona. Saka zvinoti netsei kuti vanhu vanouya vachida kubhidha vanobhidha chisipo. Chechipiri ndechekuti pane mitemo yaiswa ipapa yekuti munhu anoda kuenda kuauction anofanira kunge achinotsvaga mari inotangira pa 50,000 US dollars kusvika pa half a million US dollars. Apa anofanira kunge ane invoice yaanayo yezvaada kutenga kunze kwenyika. Zviri kureva kuti ikambani hombe iyoyi, makambani akadaro muzimbabwe mashoma. Zvochireva kuti makambani mazhinji ezimbabwe achatadza kuenda kunotora mari yekuauction.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
System ye foreign currency auction inoitwa neRBZ haisi yekutanga kuitwa muno muZimbabwe. Yakamboitwa tisati tapinda mudollarization mumashure umo. System iyoyi kuona kwedu inobatsira chete kana kuchinge kuine foreign currency yakakwana zvinodiwa munyika kuti nyika iproduce zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuexporta kune dzimwe nyika.
Kunyangwe vachitenderana nemaonero aya, vamuponda vanoti zvinhu zviedzwa chembere yekwachivi yakabika mabwe ikanwa muto.
It's a starting point. Zvinofanira kuzoitwa mamwe measures ekuti tisandudze mari iri kupinda yekunze inofanira kuti wandei.
Muzvinafundo muugano vanotiwo kuita musika uyu kamwe chete pavhiki zvinogona kukonzera matambudziko.
Mitemo yakasana vamangudya inoti auction floor ichaitwa chipiri choga choga. Saka kana vaakunzi unomirira chipiri kuita kunga kuwe munhu ari kuenda kuno kusvondo havichabudi kubhizinesi. Zvinodisturba anonzi masupply chain.
Kuti danho ratorwa neRBZ iri richamisa musika mutema here? Vamwe vanoti uku kupedzera tsvimbo kumakunguo idzo njiva dzichatevera. Asi RBZ inoti vari kushora danho rayatora iri vari kuita shungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.